nasita ngati kukaripa panga pasungwa ma activist and the former member of parliament vachibatwa nenyaya dzekuti ZANU PF inotya vanhu vemuZimbabwe.
Nechikonzero chei muchidaro vasidzizi?
Nekuti haina kusarudzwa nevanhu. Ndo zviri kuitira kuti muone kuti nyika yese patanga tichigadzira SADC zvanga zvichiitika ndechekuti maactivist ese nevese vanokonzita kuti havawirani nezanu pf vakabata vese vachipinda mumajere, zvakazokonfemwa nemutauro webato rezanu pf vachristopher mutsvanga vachitaura kuti sezvo SADC yakapera summit takugona kuvabudisa.
Ko zvanga zvichitaurwawo nemakurukota ehurumende naivo vamunangagwa kuti vanhu ava vanga vachida kukonzera kusagadzikana paitwa musangano wesadhak?
Isu takataura kare kuti isu wapeace loving people tinotevedzera bumbiro remutemo wenyika, asi zvatikuona nechekuti zanu pf inoita zvese zvainogona nazvo kuti idzvanyirire nekukunyikidza kodzero dzeruzhinji rwevanhu vezimbabwe.
Matambirawo sei mutongo wekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kana kuti bheo vachitongwa vachibva kumba?
Haisi nyaya yatinofara navo. Ehe, tanga tine hama dzevanga vakasungwa vachiratidza kufara, nekuti hapana munhu anoda kuti hama yake igare mujere. Ndo mabruises and pains of this struggle ndo zvatinosangana nazvo nenyaya yekuti isu takasarudza nzira yekuda shanduko muZimbabwe. Mhosva yedu ndeyekuti vanhu vezhinji rezimbabwe zvakabuda rikataura kuti isu hatichade zanu pf, takuda paite shanduko. Tiri kuudza vanhu vese vezimbabwe kuti tinofanira kuramba takashinga, hapana nzira inoita izvi. Ndo zvatatitaura pana tichitaura nevacommunity leaders kuti ndo nzira yacho kuti nyika isununguke. Tichadzvanyirirwa, tichabunyikidzwa, asi tinoramba chienda mberi nekuti tinozviziva kuti at the end of the day the people shall remain victorious. Saka totenda vese vakamira nemaactivists nemacitizens varumirira chanduko, vanomirira kuti munyika muite hurumende inobva kuvanhu. So toda kuvatenda vese vanhu vakatipa solidarity.
Saka majastrate ati vabhadhare mari semari yechibatiso?
Majastrate court yati vanofanira kubhadhara mabail $100 each. Zvese izvozvo mastrategies and tactics yekustaisla kodzero dzevanhu, asi hatimiri, tinoramba tichienda mberi nekuti chatoda ndechekuti muZimbabwe muite shanduko, chatoda ndechekuti muZimbabwe muite hurumende yabva kuvanhu.